Vagari varatidzira ava vaimba panze pesitiwo kwekanguva senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumiswa basa kwavadhuve asi mushure menguva diki vanhu ava vazobva panzvimbo iyi apo mapurisa anomisa mhirizhonga ange asvika. Asi muchiziviso chanyorwa naChamber Secretary Amais Kangele Zhou kumakanzura kusanganisira vatinashe Kambarami ava vakafanobata chigaro chameya pamwe nekuna ivo vadhuve, meya Muguni vati vadhuve vanofanirwa kudzokera pabasa nekukasika kuitira kuti basa rekanzuro rifambe zvakanaka. Nezuro vaKambarami vaive vanyora tsamba kuna vadhuve vachivati vambomira basa vachivapa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo kunyanya panyaya yekushayikwa kwemvura. Asi vaMuguni avo vari kunze kwenyika pari zvino vati vanoda kuti panyatsonyorwa gwaro rinoratidza mhosva dziri kupomerwa vadhuve pozoitwa ongororo izere. Taedza kunzwa zvizere kubva kuna amai Zhou asi vanzi vari mumusangano. Tabatawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo asi vati vange vachitopindawo mumusangano wekuti vanzwe pamusoro pedambudziko remvura muBulawayo uyewo nyaya yekumbomiswa basa kwavadhuve. Mune imwewo nyaya, vamwe vatapi venhau vapinda mumusangano wekuziva kuzvichengetedza kwavanofanirwa kuita kana vachiita mabasa avo ekutapa nhau uyewo kuziva nezvekuvandudzwa kwemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekutapa nhau. Musangano uyu wakokwa neveMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Chapter kana kuti MISA. Mumwe mutapi wenhau Tanaka Murewa audza Studio 7 kuti aona musangano uyu wakakosha zvikuru.
Knowledge yatapiwa nhasi yanga ichitidzidzisa kuti unogona kuti unyore chero chaunoda kunyora as long as zviri zvinhu zvinenge zvisina kutarana nemutemo wemuZimbabwe, asi une kodzero yekuti unyore nekuti ndobasa redu ratinoita. Saka i workshop ya yanga yakakosha chaizvo nekuti yatisimbisa kuti tishinge pakuita basa redu.
Mumwe zvemutapi wenhau Jeffrey Muvundusi ati musangano uyu wauya panguva yakanaka sezvo pane mashoko anogara achibuda nguva nenguva ekushungurudzwa kwevatapi venhau mubasa ravo.
Izvezvi munyika munenge musina kugadzikana kana tichitaura nezvepolitics, saka kana kwakadai zvoreva kuti nesiwo vatapi venhau tirivo mundima imwe namapoliticians tinokwanisa kusangana nezvinhu zvakadaro. Ndosaka ndati yauya nenguva yakanaka.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano reMISA Vanyasha Nyakunu vati chinangwa chemusangano uyu change chiri chekubatsira kuyeuchidza vatapi venhau kukosha kwakaita kuti vazvichengetedze uyewo kukurudzira vatapi venhau kuti vave pamberi pekuona kuti mitemo iri kuvandudzwa inovandudzwa nenzira inochengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Tinenge tichida kuti vatapi venhau vange vaine ruzivo rwakakwana nenyaya yemitemo iyi vachishambadzawo panenge paine zvakanaka potaurwa panenge paine patiri kuti apa pasati paita zvakanaka pachibudiswa pachena.
Hurumende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuita nekutapwa kwenhau kusanganisira mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act IPA. Pamutemo uyu pachabuda mitemo mitatu inosanganisira Freedom of Information Bill pamwe neZimbabwe Media Commission Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.